Gwaro rabuditswa nechikwata cheKaizer Chiefs chekuSouth Africa. Rinoti mutambi weMaurias Kamabia adzoka munhandare mushure mekupedza mwedzi miviri asingatambe nekukuvara. Billard akakuvara musi wa1 zvita apo chikwata chake chaitamba neMaritzburg United, asi achange ari munhandare zvekare mangwana apo Kaizer Chiefs iri kusangana neRoyal Eagles mumutambo weNedbank Cup. Kudzoka kwaBillard kwafadza vateveri venhabvu muZimbabwe, sezvo kwauya panguva iyo Zimbabwe iri kugadzirira mitambo miviri neAlgeria ye-2021 Africa Cup of Nations, iyo iriko musi wa23 na30 gurume. Billard ndiye akasimudzira maOrient apo akakanda chibodzwa chakarova Zambia 2-1 makundano eAfrica Cup of Nations iwaya. Billard anaya zvekare panguva iyo mumwe mutambi weZimbabwe Makauley Bon weCharlton Athletic azvipira kutambira maOrients mushure mekutadza kuita izvi kwenguva refu. Pamusoro peAFCON, Zimbabwe iri kutamba zvekare makwikwi e-2022 World Cup, umo vari mugungano rimwe chete neGhana, South Africa neEthiopia. Maneja weMaurias Wellington Mpandare vanoti mushure mekubudirira kuenda kumafinary eChan vari kuona Zimbabwe ichienda kuNations Cup uyezve nekukwikwidza zvakasimba muWorld Cup.
Tinotozvikira kuAFCON tunoita zvatakasiyana siyana topfuura toda kuenda kuChan tonoenda kuti pakapfuura vamwe mumashure mekuti tonopfuura ipapo tinoenda kuti kuWorld Cup. Aya, World Cup tomboendawo chete kwatasvika tinoenda asi chikuru kuri kimboendawo.
Asi maOrients ari kutarisira kuiswa mugungano rakapfava makwikwi eChan apo ari kupinda munguvani yemubatanidzwa yezvikwata ichaitwa neveCAF muCameroon musi wa17 kukadzi. Kunze kweZimbabwe neCameroon, zvimwe zvikwata zviri kuenda kumafinary aya iCongo, DR Congo, Guinea, Rwanda, Togo, Uganda, Tanzania, Libya, Morocco, Namibia, Burkina Faso, Mali ne Zambia. Kunyange hazvo nhabvu yemunyika dzinoti Morocco, Congo DR ne Tanzania yakati chimukei, mumwe muteveri wenhabvu muzvare Nyarai Masaure vanoti Cameroon sechikwata chiri pamusha ndiyo chete ichatora mukombe.
Tirai tutoenda zvatisati tombokwate manje. Matimu ese hapana timu yatinokwata, asi Cameroon nyika tungoivhundukawo zvimwe zvezve nekuti timu inenge iri pahome payo. Plus inenge ine chaunga mangoonaka difference yekuti kana tichitambira pahome tisingakwati, kana tiri kuaway munongoziva taishingoitwa imwe yenyu.
Makundano eChan anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika dzavo chete. Mutsigiri wechikwata cheCapes United vaPhilip Regede vanoti hazvinei kuti maOrients achatambidzwa zvikwata zvipi, asi kuti gadziriro yakasimba ndiyo inodikanwa.
Kuti tikwanise kunge tichizobudirira, mapreparations anofanira kunge achitotangwa as early as soon, because tikada kuti tizotanga magames akuda kuti titange kutanga kuprepare, ndione tichibudirira.
Makundano aya ari kushandiswa zvekare kuona kuti Cameroon inokwanisa here kuzosimudza makwikwi e-2021 Africa Cup of Nations ayo arikufanirwa kuitirwa munyika iyi munandira. Aka kave kechishanu kakateverana Zimbabwe ichibudirira kuenda kumafinary eChan, asi panguva dzese yanga ichirohwa munharaunda yekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.